tinozivisa nezvekusungwa nekuvharirwa mujeri kwajames chidhakwa anova sekretary wesecurity wekuyouth assembly achipomerwa kunzi akarova wamangoma asi chatonyatsoziva ndechekuti james haana kumbobvira abata wamangoma musi iwoyo zvaakungoitika ndezvokuti vamwe vanhu vaakuti vavasingafarire kana kuti vasingavatsigiri ndo vanenge vakuendeswa kumatare tine chokwadi chokuti james chidhakwa haana hunhu ihwohwo haasati ambobatwa nenyaya dzakadaro uyezve mwana ane discipline saka mwana ari kungoshungurudzwa nokuti anonyatsozikanwa kuti akamira papi panyaya dzeutungamiri mumdc
saka nyaya yake yakwanisa here kunge ichipinda mudare nhasi sezvanga zvakatarisirwa
nyaya yapinda mudare asi haana kupiwa bailout kana kuti abhadhare mari yechibatiso anzi anoramba ari musungwa ozouya kudare musi wa10 march apa tiri kuzviona kuti mapurisa aakuda kushandisa chiitiko ichi senzira yekushungurudza vana vemdc kunyanya-nyanya vana vaya vanozivikanwa kuti vanotsigira vamugenitsvangirai
tinonzwa kuti mapurisa ane urongwa hwekubatawo vamwe vanhu kana kuti hwekutaura nevamwe vanhu mukuferefeta kwavari kuita vachitsvaga kuti chii chakaitika panyaya yemhirizhonga pane vativatorwawo here nemapurisa
tinoziva kuti former deputy minister wedu wamurisi zvizvai vadedzwa nemapurisa hatichoziva kuti mapurisa acha ane urongwa hupi nawo uyezve denis murira adaidzwa zvakare asi vanhu ava ndo vanhu vekuti hazvingambofungidzirika kana kuti hazvingamboitika kuti varove munhu havana kuborowa munhu